chokwadi ndikati vanhu vari kuchitumwa endevevanhu kuenda kumati vati vasinganoshandi chikonzero iri nhau yemuhoro nyoro tambenge tistori mwemwedzi miviri nehafu pamwe pachona takatomboita 3 months asi iko zvino taatine mwedzi miviri nehafu kusora zuro which is on Friday ndobvakauya mari chikamu chekupedzisira chagehad chibhadharwa saka as we speak the outstanding months are August and September tinga tutaseoktobha watinga zvekuti bindu yavo chadii but sezva zviriko zvino tina mari yacho matsara zvedu emwedzi miviri yakazara isina kubhadhara.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo nekambani kuti inge ichikundikana kubhadhara mihoro iyi kwemwedzi miviri?
Kambani inopa zvikonzero zvekuti haisi kuwana mari yakakwana yekuti ibhadhara vashandi ichikasha production yayo yainenge ichipa. Inenge pesani nezvatinoona isu sevashandi kuti aiwa employer zvinhu hazvisi kuzvisika. Saka employer unenge achisaita kuti hatina mari dzinokwana kuti dzibhadhare vashandi asi vashandi vanenge vachiona zvaanoprodusa zviripo vachiona zvakakwanira kuti employer yange achibhadhara.
Pane matanhirwo amuri kutorawo sevashandi ekuti mugare pasi muite nhaurirano nevashandirwe?
Nhaurirano ndodzatakaita asi zvinenge zvisiri kushanda nekuda kwekuti tanyaa kuona kuti nemando dziri kuwanda kubva kumushandiri wedu. Nhasi wataura chino, mangwana wataura chino, tinovaudza kuti tinoda zvikwanisiro chete ndokuti masalari zvedu kuti ave production base but nduva yedu inongoramba achingonzenya mhinga. At the end of the day toona tisina masalari. At the end of the day the blame is shifted on the employee.
Vashandi vangani vamunofunga kuti vangadai vari pakurangwa mabasa uku?
Chaiko zvino tingangotaura zvekuti mugredi wese because haichinhau chete yemagredi ari pasi kusvika magredi ari pamusoro ese hapana wakabhadharwa vakakwana. Saka ndingangotaura zvekuti vashandi vese which is around 1.2 vari kuchitumwa